dina biro taure chokwadi iwe ita banjoka eh dikagara mu meeting yana inorova kuti konde kandega kana ndika jova kurwa nemfana mudiki ondirova kupfuma vanhu vese vobva vandiroya kuti sese tichashaya hana inorira tova kaimba yangu kokana ikapira vandogara naye kokana achindichita hembe dzamukapfeka kokana dzisina undifita madhausi magausi anoita utenderere roundabout taut shout 1 2 3 let's go kuchamba zvinyu ndichifunga kuti inyoka
ana inorova
kupinda newe munhu wacho ariboika
ana inorova
kuti ndigarara ko ndikasazomuka
ana inorova ana inorova
my heart says yes too bad looking